ndiyo nyaya iri pamuromo pemunhu wese anotevera mitambo munyika. Vakawanda vanoti vari kumuka nguva dzemashambanzou kuitira kuti vaone mutambo uyu vari pamba kana mumabhawa, kumwe vamwe varidzi vazvipira kuvhura kusvika mutambo uyu wapera. Kunyange hazvo kune dzimwe nyika veruzhinji vasiri kutenderana kuti ari kukunda ndiani, sezvakasiyana zvikuru nemuZimbabwe, sezvo veruzhinji vari kuti Mayweather anokunda sezvo ari iye wanonyanyoziva. Mumwe mutori wenhau Wallace Mawire anoti anoona Mayweather ari pamusoro papaki yayo kana achitarisa nhoroondo yekutamba kuvarume vaviri ava.
Kuona kwangu Mayweather anohwina nekuti ihosi hombe chairo ndiye andiri kutarisira kuti anohwina. I'm confident of that person to win.
Muteveri wezvemitambo wecricket vafarira Nyikabayana vanoti vari kuonawo Mayweather ari zvinhano zvakati wandei pamberi papaki yayo. Vanoti mutambo uyu hausi kupera nechimbi chimbi, vachitivo marebero awo ndiwo maroverwo achaitwa paki yayo sezvo anenge aneta.
Mayweather anofanira kunge achihwina nokuti ndiye ane mukurumbira plazi. Toziva kuti nemarwiro anoita ane strength, ane insurance, anokwanisa kupinda marounds akawanda.
Mutambo uyu hausi kutenderwa kubhejwa nezvavo muZimbabwe, asi vazhinji vari kukandirana mari pachavo vachiratidzana masimba evaanofunga kuti ndiye achakunda. Mawire anoti mari yake iri pana Mayweather uyo anozvishevedza kuti mani kana kuti mari.
Ndinoona kuti munhu ari more popular and vanhu vanga vachimbomutedzerawo mazuva mukariera yake eboxing, saka senge kwandiri munhu andinonyanya kuziva.
Mumwe wechidiki Meshack Musaruro uyo ane makore 10 ekuberekwa anoti Pacman ari kudonhedza Mayweather mutambo uchibva wapera.
Pacman anohwina nemapoint, ari too fast.
Mayweather uyo ane makore 37 ekuberekwa anobva kuAmerica, ukuwo paki yayo uyo ane makore 36 anobva kuPhilippines. Vaviri ava vari kurira mabhande matatu eWorld Boxing Council, World Boxing Association pamwe neWorld Boxing Organization. Mayweather asati amborohwa mumitambo 41 panguva iyo paki yayo akarohwa mitambo 5 nekuita mangande mumitambo 2 pamitambo 64 yarwa kusvika pari zvino. Mayweather ari kutarisirwa kuwana mari inodarika $300 million uko paki yayo achiwanawo $120 million. Mari iri mumutambo uyu inotyisa. Vakadai ndipo vana Soro Jena varere muhapwa dzemakomo vaisiti kana zvadai kunotsvademo kuti Sara Mupini. Semaimbiro akaita Thomas Tafirenyika Mapfumo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.